Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu mbudzi 16/2017. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe semunhu mukuru vangadai vakasiya basa kare uye dai utongo hwavo hwaive hwakanaka vangadai vasiri mumatambudziko avari pari zvino. Father Fidelis Mukonori veRoman Catholic vanonzi vari kuedza kutaura navaMugabe kuti vaite zviri kudiwa nemauto kuitira kuti zvinhu zvisashate munyika. Imwe nengo yeZANU PF uye varisachigaro veZANU PF kuBritain vaNick Mangwana vanoti zvakaitwa nemauto zvekumbotora masimba zvakakodzera sezvo nyika yange yaenda kumawere. Utungamiri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai unosangana muHarare ukabuda nechisungo chekuti vaMugabe ngavasiye basa sezvo vakundikana. Sadak inoita musangano weChimbi Chimbi kuBotswana wokuzeya zviri kuitika muZimbabwe zvichitevera kutora masimba kwemauto. Musika weZimbabwe Stock Exchange wondengendeka vane mari dzavo vachityira kusima mari dzavo pamusika uyu zvichitevera kupindira kwakaita mauto mukutongwa kwenyika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvinoreva kuvanhukadzi zviri kuitika munyika zvichitevera kupindira kwakaita mauto mumatongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukirei tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyika pari zvino tichinzwa pfungwa dzenyu kuti munoona sei zviri kuitika izvi.